chiripo ndeyekuti ZANU PF ine history, ine track record yemhirizhonga. Mhirizhonga yayo inotanga kubva pangofumwa maMDC. Havadi kuzvanzwa kuti opposition. So yango yeti culture yesisimu yeZANU PF kuti pangonzi election unafunda hondo. As you know, maZimbabweans vatambura nguva refu, mayuti haana mabasa. So ZANU PF want to employ mayuti vasina mabasa vaya kuti vaite violence. So as we speak, they tried kuita violence muHarare, pana Harare South. Mani mwandi kuepuete wanga wachita violence wachitizira wanhu nyama slip anenge arizo kuvota nsito serial number. All those issues is an intimidation by the 2018 election.
Mkoma Jason Pindai utinzwe munoona sezvi kutaurwa navangadzori.
Ndingangopikisa ndichiti mhirizhonga iri kuitika amongst vechidiki muno muZimbabwe. It's not a secret. Tese tinoziva kuti mhirizhonga yese iyi inoitwa nevanhu veMDCT. MDCT is on track record yekuti pese panoitwa nyaya dzesarudzo, pese panoitwa nyaya dzemaelections, vanenge vachida kuti vakonzerese mhirizhonga vachienda vachiitisa violence pasisi yetu. Isu sevana veZANU PF, sevana vaMugabe, takaudzwa nehierarchy yedu yemusangano kuti peace begins with me, peace begins with you, peace begins with all of us. VaMugabe has made it clear kuti tisaite zveviolence tikarovane nevanhu. Mukuru wavo chaiye chaiye anozviti comrade bondo. Mukuru wemayouth anozviti comrade bondo. Ubondo hwato huri pai.
Vangadzori, zvinokwanisika here kuti vechidiki mutaurirane kuti paitwe sarudzo dzinenge dzisina mhirizhonga?
Ya, chokutanga mukoma blessing ndechekuti mungatarira matauriro aita vazvavavo. Hanzi takaudzwa neutungamiri wedu weZANU PF tichaita mhirizhonga. Chazvinoreva ndezvekuti izvo pavaimboita mhirizhonga vaitumwa neZANU PF. So zvinoreva kuti pane vari kuita mhirizhonga izvezvi havasati vanzwa meseji yekuti mira mhirizhonga kana meseji iri sinzie. But chechipiri vazvaonyarira mambotaura. Chechipiri vamenshena kuti hanzi izvo. Youth chair of Bondo is violent. By so much anger to do Bondo is a person that is very peaceful. So as we move towards 2018, we're going to bless him. Yeah, we're very important to do so. ZANU PF is the MDC in a clear police. I just want 8 minutes. So they want to make sure that the police are not required. Because ZANU PF has nothing to offer to the community. They promised Mabasa for a long time. So Mabasa, here are you. Pass for 8 months. Up to now, not even a single job.
Mukoma Johnson Pindaitis.
Mukoma vakatorasika zvavo. Kana tichitaura kuti zvoni vakuru vedu vari kuramba vachiencourage, handita kutaura kuti zvoni takagara tiri violent. Kutaura kwavaitaura nekuziva kuti veMDC vari kuprovoka vana vedu. Kana tichitaurawo nyaya yekuchitungidza iyi, semazira ndikuiita nyaya iyoyo, vanhu veMDC vakaprovoka vana veZANU PF vachiendawo kwavari and then vakakundikanawo munhu wani wavo angati ndakarohwa uyu anga akatoendawo nevamwe vamwe vacho ndo vakatiza akarohwawo nemumwe munhu wani akaitawo in self defense.
Vangadzori, tichitarisa idzo sarudzo dzacho, imi seMDC zvinhu chaizvo zvamunoda kuzoitira vechidiki kuri kuti mabudire?
Ndapindura mubvunzo wenyu mukoma blessing. MDC is in a clear policy. One issue is a job creation. So that plan is already there. There is a system yekuti after 5 years, there is a minimum number of people who are required to be recruited. But challenge hombe iripo, you can only expect kuti hurumende yeZANU PF itekete employment. Iye achazokete employment for 8 years.
Pedzi chaizvo chirongwa chedu mukoma Jason.
Tose musangano. Uri kutonga musangano weZANU PF tinokoshesa employment creation. And employment creation kana muchinzwisisa kuti zvinorevei, chinonzi basa kana chinonzi job haisi description yekuti iwhite collar job. Tine atinoti informal employment. And muinformal employment imomo ndomunobudawo maentrepreneurs zve